And it reads like this. And Elijah, the
Tishbite. Uye inoverengeka sezizi. Zino Eliya mutishibi. Uyo waiva mugari weGiriadhi. Wakati kuna Ahabu. Na Jehova mupenyu Mwari wa Israeli iwa ndibire pamberi pake apangavi nedova kana mvura makore ano matatu asi kana ndareva ini.
And the word of the Lord came unto him saying, get thee hence.
Zvino shoko ra Jehovha rakasvika kwaari richiti, chibva pano uende kurutivi rwamabvazuva undovanda parukova Kedrut. Kerit, ndinoreva kuti, ruri pamberi paJorodhani. Uye zvichaitika kuti, unofanira kunwa mvura yorukova. Uye ndakarayira makunguo kukupa zvokudya. Naizvozvo akaenda, akaita sezvaakaudzwa naJehovha. Nokuti akaenda, akandogara parukova Kerit, ruri pamberi paJorodhani. Makunguo akamuvigira chingwa nenyama, mangwanani, nechingwa nenyama madekwana akanwa mvura yerukova.
And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. And the word of
Zvinonguva yakati yapfuura rukova rwakapwa nokuti mvura yakanga isinganai panyika. Zvino shoko raJehovha rakasvika kwaari richiti, simuka uende Zarefati. Panyika yeZidhoni, ugarepo, tarira, ndarayira chirikadzi igerepo kuti ikupe zvokudya.
So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city,
naizvozvo akasimuka akaenda Zarefati. Wakati asvika pasuo reguta, tarira, chirikadzi yakanga igerepo ichiunganidza matsotso. Akamudana akati, nditorereo ndapota mvura shomanene mumukombe kuti ndinwe.
And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread.
Zvino wakati achienda kuzoitora, akamudana akati, dondivigirao ndapota chimeru chechingwa muruoko rwako. Iye akati, naJehovha Mwari wenyu mupenyu, handina chingwa, asi tsama imwe yehupfu mudende, namafuta mashomanene muchinyu. Uye tarirai, ndiri kuunganidza matsotso maviri, ndichiti ndoenda, ndichigadzirire ini nomwanakomana wangu, tidye, tife hedu.
And Elijah said unto her, fear not.
Ipapo Eri akati kwaari, usatya hako, enda undoita sezvawataura, asi chimbotanga wandiitira ini chingwa chiduku, undivigire icho, pashure ugozviitira iwe ne mwanakomana wako.
For thus saith the Lord God of Israel,
nokuti zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, upfu uri mudende haungaperi, namafuta ari muchinyu haangashayikwi kusvikira pazuva Jehovha raachanayisa naro mvura panyika. Iye akaenda akandoita sezvakataurwa naErisha. Iye mukadzi naiye neimba yake vakadya mazuva mazhinji. Upfu hwakanga huri mudende hauna kupera, namafuta akanga ari muchinyu haana kushayikwa, sezvakanga zvarehwa naJehovha nomuromo waEriya. Pamutauro wamangwanani ano, ndisati ndaenda mhiri kwamakungwa, ndasarudza musoro wenyaya unoti, iva nechokwadi naMwari.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth. And may the Holy Spirit,
Ishe, ropafadzai shoko renyu pariri kushumirwa. Uye dai mweya mutsvene wabata pfungwa dzedu nemifungo yedu. Utigadzirire kushanya kwake sezvatamukumbira kuti auye.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to
nokuti hatiuye kuimba yaShe kuzoonekwa kana kuzoona. asi kuzodzidza pamusoro penyu uye nekuziva hunhu hwenyu nenzira yenyu nezvinangwa zvenyu kuitira kuti tikwanise kusangana nezvineswa zvemuupenyu tiine kugutsikana chaiko tiine chokwadi namwari zvitenderei ishe muzita rajesu tinozvikumbira amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty.
Anofanira kunge aiva mangwanani akaisoipa.
Kwaipisisa.
Uye kuine huruva. Uye vanhu vakanga vari munzira. Vaine nzara. Uye pasi pachipisa zvokutogadzirira kutsva. Zvose izvi zvaiva chiratidzo chezvivi zvavo. Nekuora kwetsika dzavo.
You see, Ahab was reigning in Israel at the time.
Munoona, Ahabu waitonga mumo Israel panguva iyoyo kana kuti pamusoro peIsraeri. Uye ndiye aiva akaipisisa pamadzimambo ese emuIsraeri. Pakanga pasina kumbova namambo akaipa saAhabu. Nokuti iye mukudzidziswa uye achiziva zviri nani, akatadza kuregedza kusafadza Mwari muna zvose zvaiita. Kunyangwe aiva nehondo huru, uye vanhu vakanga vabudirira zvikuru pasi peutongi hwake, asi zvakadaro, haungatadzi kusafadza Mwari, wotarisira kuenderera mberi kwenguva refu. Uye zvadaro, mumuchato wake, panzvimbo pekuroora pakati pevanhu vake, akaenderera mberi ndokuroora mutadzi, munamati wezvifananidzo, anonamata zvifananidzo. Akaroora Jezebheri, uye aisava mutendi. Uye hapana mutendi, anofanira kumbofa akaroora uyo asingatendi. Zvisinei nechikonzero chazvo, anofanira kuroora vatendi. Nguva dzose. Asi Ahabu akanga aita chinhu chakaipa ichi. Uye pasina kukahadzika. Asi kuti Jezebheri waiva mudzimai akanaka pachiso. Uye iye akanga awa nekuda kwemaonekero emudzimai uyu panzvimbo pezvaaiva. Ndipo vanhu vazhinji pavanoita mhosho imwe chete kusvika nhasi.
And she had brought idolatry in the nation. Among the people.
Uye akanga aunza chinamato chezvifananidzo munyika pakati pevanhu. Uye vanhu vaprisita vashumiri vavo vakanga vawira mune zvakanga zvichidikanwa neruzhinji izvi.
And it's the very picture of our country today. We have fallen under the popular demand.
Uye ndiwo mufananidzo chaiwo wenyika yedu nhasi. Tawira pasi pezvinodiwa neruzhinji. Pasina kukahadzika kuti vaprisita vakafunga kuti zvakange zvakanaka chero hurumende yavo ichingozvibvumira. Asi ini handinei nezvabvumirwa nehurumende. Zvinofanira kunge zviri zvabvumirwa naMwari. Uye vanhu vakafunga kuti zvingange zvakanaka vakatarisira mune zvimwe zvezvinhu zvavo zvenyika. Zvino mumwe angandikumbira kuti ndidzokorodze zvandichangobva kutaura kuti mufananidzo wakafanira nhasi uno. Tinogona kusafunga kuti tiri vanamati vezvifananidzo, asi ndizvo zvatiri. Uye hurumende inozvitsigira. Vanhu muzuva rino vanamati vezvifananidzo, nekuti vanonamata zvifananidzo. Vamwe vavo vanonamata vatambi vakuru vezvemabhaisikopu sezvifananidzo. Vamwe vanonamata mari sezvifananidzo. Uye vamwe vanonamata nyanzvi dzepaterevhizheni sezvifananidzo. Asi chese chaunoisa mberi kwaMwari chimupunzo chero chingave chii zvacho. Kunyangwe kuna Satani, muvengi wedu mukuru, akachenjeresa, zvekuti iye anotoisa dzimwe nguva chechi mberi kwaMwari. Unogona kuva nechechi huru, inogona kuva chivakwa chikuru, kana kuti ringava sangano guru uye zvakare ingava iri ungano huru asi ngapashaye chinouya mberi kwaMwari mumwoyo wako chipi zvacho chinhu mberi kwaMwari chimupunzo
And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be.
Zvino vanhu ava vaiziva kuti vakanga vasisiri vemweya sezvavaimbova pasi peutongi hwamamwe madzimambo uye vaifunga kuti nekungoti vaiva rudzi rwezvinamato zvinhu zvese zvaizovanakira zvino ndiwo mawiro ataita panzvimbo iyoyo zvakare mwedzi yakati kuti yapfuura ndaitaura neshamwari yangu yakaisonaka uye iye akati hama Branham ndinotenda munoroverera United States iyi zvakanyanya akati munogara makaomba kuchivi uye kuti mwari acharanga nyika ino sei ndakati anotofanira kuzviita kuti aenzanise
He said, but Brother Branham, you forget that this nation was founded upon the scriptures.
Asi hama Branham, munokanganwa kuti rudzi rwuno rwakavakirwa pamagwaro. Uye masateguru edu akauya kuno, uye Mwari akatipa nhaka iyi, uye tiri nyika inonamata.
I said, that is true. Ndikati, ichokwadi
chese chazvo, uye hapana munhu anoziva kuyemura kwandinoita nyika ino. Asi tarisa, hama yangu, Israeriwo zvakare, yakasarudzwa naMwari, uye akaitumira vaprofita, nevarume vakuru. Asi Mwari haadi chivi. Akaita kuti Israeri ikohwe mbeu yose yakadyara. Uye kana akaita kuti Israel ikohwe zvayakadyara, achaita kuti tikohwe zvatakadyara. Haana munhu wanoremekedza. Uye tasvika panzvimbo yekuti tinofunga kuti nekuti takazembera pane zvakaitwa namadzitateguru edu, kana pavakuru vakavamba machechi edu, zvaireva kuzvipira kwavo kuna Mwari, zvinova zvakanaka uye zvinoyemurwa zvikuru. Asi hatigoni kuwana ruponeso rwedu kubva mune zvavakaita. Ruponeso inyaya yedunga munhu pakati pemunhu wese naMwari, kwete parudzi nechechi yedu, asi isu pachedu pamberi paMwari tinopindurira. Zvasvika pachinano munyika yedu chekuti pakati pevanhu vemweya chaizvo vatinavo unoenda kuvarume nemadzimai emweya woona kuti mumwoyo yavo pane chimwe chinhu chiri kushayika. Tanga tiri mavhiki mashoma apfuura ndanga ndichipenengura zvimwe zvezvinhu izvi ndichiona kuti mune varume vandaifunga kuti ndivo mongo kunamata asi ndinoona kuti vanokohomedzesa pane zvinhu zvisingagare vachitenderera vachiti Mwari vanondipa chakati nechekati chikurusa Mwari akandipa uri kunyepedzera Zvinhu zvikuru zvepanyama hazvigari nguva dzose zviri mukuda kwaMwari. Mwari anoita kuti mvura inaye pavakarurama nevasakarurama. Asi zvinodiwa nenyika hakusi kunyepedzera kutenda, kuedza kunyepera kuzvipinza mune chimwe chinhu wochiti chemweya. Dzimwe nguva kutenda kunoita minana mikuru, asi zvakadaro zvisingabve mumwoyo wemweya. Ishe wedu haana here kutaura? Vazhinji vachauya kwandiri pazuva iroro vachiti, handina here kuita ichi neicho muzita renyu. Uye ndichavati, ibvai kwandiri, imi vaiti vekusarurama. Kusarurama chii? Chinhu chaunoziva kuti chakarurama kuita, asi hauchiite. Handina kumbokuzivai. Achadaro. Uye tiri kurarama muzuva iroro. Zvatinoda nhasi hazvisi zvinhu zvakawanda zvepfuma yepanyama. Izvozvo tinazvo. Hatidi machurch akakurisa. Hatidi ungano dzakakurisa. Hatidi zvimwezve paradio nepatelevision. Hatidi zvakawanda zvezvinhu izvi. Asi zvatinoda nhasi kuva vemweya, kuva munhu anozvininipisa pamberi paMwari. Kana vasina kobiri uye vonamata kusvikira mweya uri mavari wagutsikana neunako hwaMwari uye rumutsiriro rwoitika mumwoyo yavo runoshandura maonero avo neupo hwavanogara mahuri. Unogona kusava neshangu mutsoka dzako. Unogona kunge wakapfeka mamvemve asi chimwe chinhu mumwoyo mako chichiimba nziyo dzaMwari. Ndinosva hangu kunge ndinacho pane mari yose iri munyika. Saka haugone kuti kuva nepfuma yezvepanyama chinogara chiri chiratidzo chiropafadziro ramwari. Dhavhidhi akareva izvozvo kuna Mwari kuti akange aona wakaipa achitanda varake semuti wemubhei. Asi Mwari vakamubvunza, wakambomutarira kumagumo here? Hazvinei kuti ihembe dzakanaka sei dzatinopfeka. Uwandu hwezvatinofarira kudya handizvo zvinopinda muupo hwaMwari. Mutumbi uno watinogara mauri unofa zvisinei kuti unochengetedzwa sei, asi munhu wemukati ari mumunhu, chinhano chemweya chinopinda muupo hwaMwari mupenyu. Asi tinotora zvinhu nje, tinofunga kuti nekungoti tiri rudzi. Saizvozvo Ahabhu neIsraeri yese muzuva iroro akatora zvinhu nje kuti zvese zvaiva zvakaringana. Vaprista nevaparidzi vavo vakanga vaedza kuvaudza kuti zvese zvakaringana, zvese zvakangonaka. Asi vaiva nemumwe chete akadaidzira achipesana nechakaipa, nekuti uyu aiziva kuti Mwari mutsvene haakwanise kugutsikana nemaitiri echimanje-manje echinamato chisina utsvene. Saka ndizvo zvichagara zviri Mwari wedenga nhasi. Mukuedza kwedu kwose nezvikuru zvese zvatiri kuedza kuita, Mwari haambofi akafadzwa kunze kweupenyu hwese hwakacheneswa pamberi pake. Tinogona kuvaka zvikoro nezvirangaridzo nematabhenakeri. Tinogona kuva nemasangano. Tinogona kuita zvinhu zvikuru, asi zvakadaro Mwari haambogutsikana kusvikira mwoyo wemunhu wacheneswa paaritari yaMwari, wapirwa kubasa raMwari, uye hauchawana zvakadaro mazuva ano. Munoona kuti misangano yedu minamato yaneta-neta, ingangoita miniti imwe yemunamato kwava kushetukira mumubhedha. Tinoona kuti zvinoitika kanenge kamwe kana kaviri pazuva. Ipapo tose tine mhosva. Nyika yedu pahunhu hwetsika iri kuora. Tine vana Billy Graham navana Oral Roberts kwese kwese. Asi kusvikira paita nyota mumwoyo weAmerica kuidzosa kuna Mwari mupenyu zvakare, kuchiitiko chipenyu, kukutenda kusingafi muna Mwari mupenyu, tiri kungorovera uropi hwedu kunze sekutaurwa kwazvingaitwa. Tinogona kufamba nezvipfuwa zvedu zviri kunze nemakora edu akapeterwa shure, tofamba tichidzika nenzira tichishuva kunzi dhokotera kana mufundisi. Tinogona kufudza chechi huru sadziri munyika, uye tinogona kupfava nepese patinogona napo zvekuti hapana munhu anogona kunongedza chigunwe paupenyu hwedu. Asi kusvikira munhu iyeye ari mukati medu achibvira moto nekupfutira Mwari, kusvikira mava nechimwe chinhu imomo chekumudokwairira senondo inodokwairira hova dzemvura, mwoyo wangu une nyota yenyu, o Mwari, kusvikira tasvika pachiitiko chemhando iyoyi. Nokudaro chikomunizimu nezvakadaro zvichabudirira sezvazviri kuita, uye kubatana kwese kwatiri kuita hakusi kuzombozvimisa. Zvakafanotaurwa kuti zvichauya, asi Mwari ari kudana kukereke yake.
How that this little woman must have been of the caliber
kuti mudzimai mudiki uyu aifanira sei kuva wemhando yaEriya, nekuti kazhinji maitiro ako anoratidza zvauri. Uye zvakare akanga asarudzwa kuzotandadza muprofita waMwari. Rangarirai, aiva muhedheni kwete muJudha.
And the land was burning up. And no doubt that this little woman
zvino nyika yaingunotsva. Uye pasina kukadzika kuti mudzimai mudiki uyu ari wemhando iyoyi, ari wemhando mutende. Nokuti tinoona kuti Mwari angadai asina kumbomudana, dai akanga asina kukodzera kutandadza muprofita waMwari. Nokuti aisazombomutumira muprofita wake kuimba isina kukodzera. Kwaisava kusarudza kwake, kwaiva kusarudza kwaMwari. Aisava mudzimai aimukoka, ndiMwari waimukoka. Akanga aiswa parukova makunguo achimupa kudya, asi yaiva rayiro yaMwari kuti chimwe chinhu chitore nzvimbo. Uye Mwari zvokwadi vakaenda kumutendi aiva nehunhu humwe chete sewaEriya. Aiva mudzimai chirikadzi, uye tose tinoziva izvo, iyo chirikadzi yainge yapfuura nemazhiri, iine murume akafa nemukomana mudiki wokurera. Uye munyika dzeko vairarama nezvirimwa zvavo. Vakanga vasina mabasa emaoko sezvatinazvo nhasi, nemafektari ezvombo. Vaitorarama nezvirimwa zvavo. Zvino nekuda kwekusarurama kwavanhu nekuora kwetsika dzavo, zvakanga zvaunza nzara panyika. Hepano vose vaiva nenzara vachifa. Uye zvadaro tinoona kuti pasina kukadzika akanga anamata usiku hwakatedzana usiku hwese, achitanga kuona dengu rehufu richiderera nekuderera nekuderera. Uye rinofanira kunge rakasvika pekuti pakanga pasisina kunyange mukombe mumwe chete zvawo wehufu mudengu. Hwese hwaaiva nawo hwaingova hushoma hunokwana muchanza. Rufu rwaingunopinda nepasuo chaipo pamukova wavo, nokuti pakanga pasisina nzira yekuwana humwe zvakare. Nyika yese yaiva nenzara. Uye mafuta aingova chipunu chimwe chete chakanga chasara muchinyu. Mafuta iwayo netuvu itwotwo ndizvo zvaiva pakati pake nerufu. Anofanira kunge akanyatsoperera paminamato yake. Regerai izvozvo zvinyatsopinda mumusha wenyu. Zvichatora kupera kwakati pfuurirei zvishoma izvo zvatiri mangwanani ano, patinenge taziva kuti rufu rwuri pamukova. Uye ndinotenda pamwe tingafunga zvichida izvi kuti akanga akanamata usiku wese, nokuti zuva rimwe chete zvakare rakazvinatsa. Aigona kutarisa miromo yakaumbuka yekamukomana kake kemakore angaita matatu kana mana, uye ogoona mabhonzo ake iye mudzimai achiperezeka apo nyama yaibva paari. Uye chinofanirwa kunge chaiva chinhu chakaipisisa apo amai ava vachiona zvinhu izvi zvichienderera. Asi zvakadaro, aine maoko ake pamberi paMwari achinamata siku nesikati. Zvino tasarirwa nechanza chimwe chete cheupfu nechipunu chemafuta. Munoziva, zvinoshamisa. Dai Mwari vaita kuti izvi zvisinine mune mumwe nemumwe wenyu, kana mukasandidzwa ndichiparidza zvakare. Iyi ngaive mharidzo. Zvinoshamisa. Zvinoshamisa zvikurusa kuti dzimwe nguva Mwari anoita zvinhu nenzira iyoyo. Munoziva, patinenge tareurura zvivi zvedu, toita zvese zvinodiwa naMwari, tatenda muna Mwari, pane mamiriro ezvinhu anofanira kusanganwa nawo, uye zviri maererano nekuda kwake. Uye takareurura zvivi zvedu, uye zvakaipa zvose izvo takaita tazvigadzirisa, tikaita zvose zvatinoziva kuita, chese icho chinodikanwa naMwari kana kukumbirwa isu takaita. Asi zvakadaro, iye anoramba akanyarara. Haatipindure. Ndinotenda kuti ndiri kutaura kune vanhu mangwanani ano vakasvika panzvimbo iyoyo ndakapasvika nguva zhinji pachangu. Pandakadzokera ndikaronda upenyu hwangu, ndikapenengura dombo rega rega uye ndikaona pandakaita zvisizvo, ndaienda ndondotendeuka ndoti, Ishe Mwari, ndichazvigadzirisa. Ndoenda ndonodaro. Zvadaro ndodzoka zvakare ndoti, zvino Ishe muri Mwari, muchandipindura. Zvokwadi, ndakasangana nechikumbiro chese chamaida kuti ndiite. Zvino chinodikanwa chese ndaita. Uye zvakadaro haambotsukunyuki. Oita sekugara anyerere. Ndipo paunofanirwa kuva nechokwadi kuti ndiMwari. Usaora mwoyo. Chinhu chega chingoripo ndechekuti mumwoyo mako iva nechokwadi naMwari. Musoro wangu wenyaya, iva nechokwadi kutanga usati waita chero chinhu. Iva nechokwadi mumwoyo mako kuti ndiMwari. Uye kana waita zvose zvaakataura, zvino une chokwadi kuti ndiMwari, ndipo apo kutenda kunotanga kushanda ipapo. Kutenda kunomira kwakadzikama, nokuti kunoziva kuti iye aripo. Zvino wakaita zvese zvinodikanwa, unotenda kuti ndiye. Uye kutenda kunobata zvakasimba. Oh, zita rake ngariropafadzwe. Kutenda hakuzunguzike, nokuti kune chokwadi kuti Mwari ariko, uye anopa mubayiro kune avo vanomutsvaka nemwoyo wese. Dai izvi zvaenda makadzika-dzika, zvigorega kubva kwamuri, Branham Tabernacle. Kana wakaita zvinodikanwa naMwari, uye mumwoyo mako unotenda kuti ndiye, Mwari ari kungoedza kutenda kwako, nekuti anoda kuzviita. Wareurura zvivi zvako, uye waita zvese zvinodikanwa naMwari, uye iye oramba anyerere. Rangarira, kutenda kunoti ndiye. Zvadaro, kutenda kunobatirira pazviri, kusingazive kuti ndezvei, asi kunoziva kuti ndiye, uye ichokwadi kuti ndiye. Zvadaro, rangarira, kana ari iye, mashoko ake anofanira kuva echokwadi. Uye kana akada kuti usangane nezvimhinga mpinyi izvi, uye ukadaro, iye anosungirwa kuita shoko rake. Usadududza, woti, zvino handina kumbopodzwa ini. Oh, iwe kutenda ndonda, kunonzwisa urombo. Usazvitenda, kana zvinhu zvose zvakareururwa, uye zvinhu zvese zviri pachena, uye wakaita zvinodikanwa naMwari, kutenda kunobatirira ipapo. Hapana chinotsirigutsa, ndiye, uye une chokwadi. Vanomirira panashe, vachapiwa simba ija, vachabhururuka namapapiro sechapungu, vachamhanya vasinganeti. Kana vakafamba, havangarukutike. Mirirai, kana maita zvaanoda. Zvinounza kutenda kwenyu pamangange. Kana wakaita zvinodikanwa naMwari zvakaitwa kana kutevedzwa, uye wakazviongorora muuzere, uye wakaita zvese zvaidiwa naMwari kuti uite, zvino kutenda kwako kunozorora ipapo chaipo kuti aripo. Iva nechokwadi naMwari. Munoziva, anoda kutiedza. Anoda kuona madairiro ekutenda kwenyu. Maizviziva here? Mwari anofarira kuona madairiro ekutenda kwako. Paunoti, O Ishe, ndinokutendai, ndimi muponesi wangu. Ndinotenda kuti, ndimi mupodzi. Ndinotenda kuti, ndimi uyo anopa mweya mutsvene. Uye zvinhu zvandiri kuda, ndimi Mwari wacho anozvipa. Uye zvadaro, kana ukareurura zvivi zvako zvese, uye wovimbisa Mwari, zvauchaita kana vakakutendera kuti upore. Zvino nekuti hazvina kuitika, womhanyira kumwe wosembukende. Mwari haagone kushandisa zvakadaro. Hapana nzira yekuti iye akushandise. Hapana nzira yekuti iye akupindure, nokuti anongopindura bedzi nokutenda. Zvino chiriporipocho, iwe unobva waenda kure, uye iye haagoni kukupindura. Asi kutenda chaiko kwechokwadi, kunomira ipapo, kuine chokwadi kuti Mwari ndiye, iva nechokwadi kuti ndiye. Uye kana Mwari akakumbira kuti chinhu ichi chiitwe, kuti ureurure zvivi zvako nezvakadaro. Uye wazviita, kutenda koti ndiye, zviro kwazvo zviri kuzoitika. Chikumbiro chako chinofanira kupindurwa. Oh, ndinotenda kuti hamupotse izvi. Kana uine chokwadi naMwari, Mwari ane chokwadi neshoko rake. Akamirira kukuedza bedzi. Akazviita kakawanda. Ngatidzokororei chiitiko chimwe kana zviviri. Ngatifungei pamusoro pevana vechiHebheru. Vaisafanira kugwadamira chifananidzo. Mwari aiva neruvimbo mavari. Uye pavakanzwa kuti vaifanira kuenda mubiravira remoto, vakati, Mwari wedu anogona kutidzikinura kubva mubiravira iri. Asi kana akasadaro, hatisi kuzopfugamira chero chipi chezvifananidzo zvenyu. Munoona, vaiva nechokwadi uye nekugutsikana naMwari. Vaiziva kuti aiva Jehovha, vaiziva kuti anopindura munamato. Asi zvisinei kuti angadaro here muchinhano chavo kana kwete, zvaifanira kuva nechinangwa chakanaka. Saka vakangoita chitaurwa chavo, ndokureurura zvivi zvavo, vakafamba kupinda murufu. Pavakanga vave kupinda mubiravira remoto, vachiziva kuti vaiva nechokwadi kuti, kana Mwari akavarega vachitsva, aizavamutsa zvakare. Murumuko. Vaiva nechokwadi naMwari, nekuti vaiziva kuti Mwari waiita kuti zvose zvigoshanda mukuvanakira. Uye kana tava nechokwadi naMwari, tinoziva kuti Mwari anoshandisa zvose mukutinakira. Saka vakaita chitaurwa chimwe chete, vainge vaine chokwadi, ndokufamba kunyatsopinda mubiravira remoto. Uye Mwari akaita kuti vafambe imomo, akagara, akavatarisa, aida kuona madairiro avo. Apo mambo paakati, magwadama here parira hwamanda. Ivo vakati, kwete, hatina kugwadama. Heko kutenda kwako, kwakabatirira zvakasimba. Zvakanaka, zvino kana musina kugwadama, munoziva here chisungo changu. Hongu, tinoziva chisungo chenyu. Chisungo changu ndechekuti, biravira iri richapisiswa zvakapetwa kanomwe, kupfuura zvarakambova. Uye ndichakukandirai imomo. Mava kuda zvino kugwadama here? Kwete, hatisi kuzogwadama. Heko kutenda kwavo. Mwari voti, zvakanaka, ndichaona zvavachaita pamusoro pazvo. Ndichaona kudairira kune kutenda kwavo. Saka akati, sungai maoko avo, nekusunga tsoka dzavo, uye muvanangise kubiravira. Zvino vakafamba kuenda kubiravira, moto uri muzviso zvavo, Mwari vachakangomira, vakazvitarisa. Asi vaiva nechokwadi kuti aiva Mwari. Vakanga vareurura, vakanga vagadzirisa zvese zvavaiziva. Vaiva nechokwadi kuti aiva Mwari. Saka vakanyatsofamba kukwira biravira remoto iroro. Panguva yekupedzisera, hepo akauya achitasva, achibuda mumatenga, ari pangoro yemhepo, achivafurudzira mhepo kubva pavari. Apo aivanyaradza nokutaura navo. Mwari vanotendera kuti kutenda kwako kusvike apo pakunodairira. Paiva naJobho wemutestamende yakare. Apo Satani mupomeri wedu akamupomera kuti aiva mutadzi akawanda. Asi Jobho aiziva kuti akanga asina kutadza. Aiziva kuti akanga areurura zvese zvaakanga aita. Ndokuisa chibayiro chinopiswa kunze ikoko. Ndizvo zvaidikanwa naMwari. Ndizvo zvega zvaidikanwa naMwari. Icho chibayiro chinopiswa nekureurura. Uye Jobho akaita zvinhu izvozvo. Zvino Satani akati, ndichatora ngamira dzake, nekuti murume mupfumi. Ndichatora wai dzake. Uye pakupedzisira, akatora vana vake, vaiva pedyo sane mwoyo wake. Zvakadaro, Jobho akamira akasimba, nokuti aiziva kuti Mwari, zvakanaka, aiva nechokwadi kuti aiva Mwari. Nokuti akanga ataura naye, uye akanga aita zvaaida. Akaronda achidzika ndokuona, ndapa chibayiro chese chinopiswa, ndati mumwoyo mangu, zvichida apo vanakomana vangu, vaita mumutambo, uye vanasikana vangu vaendako zvichida vatadza zvakawanda mumwoyo yavo zvino ndinopa chibayiro chinopiswa kubva kwavari nekureurura zvivi zvavo Mwari kana munhu akachengeta izvo zvakanzi namwari zviitwe ane chokwadi kuti iye ndimwari anofanira kupindura kutenda kunomudana panzvimbo nguva dzese kana ukaita zvaunoziva kuti ndizvo chaizvo kana waita zvaanoda kana wareurura nekugadzirisa waita yananiso yekudzoreredza ukazviradzika pamberi pamwari handinei nekuti akanyarara zvakadini achingori mwari akamirira kuisa kutenda ikoko ipapo iwe waita mabasa ako zvino anoda kuona kutenda kwako kubudikidza nemabasa ako anoda kuona zvauchaita kana wazodzwa nekunamatirwa mwari akamirira kuona kuti zvii zvauchatenda pamusoro pazvo kwete kumhanya uchiuya musi wesvondo unotevera womhanya zuva rinotevera uye panouya mupodzi anotevera muguta akamirira kuona kutirimuka pakutenda kwako kwete kufamba uchidzokera zuva rinotevera woti ndiri kunzwa zvisizvo handifunge kuti ndakapodzwa hauna kufanira kuva mumutsara wekunamatirwa pakutanga hauna hausati wagadzirira zvino hautendi kuti iye ndimwari handi unogona kuti hamba Branham handiwirirane nemi zviito zvako zvinoratidza zvauri nezvibereko zvavo muchavaziva kana munhu akati iye mukristu uye anoramba achinwa achiputa nekutamba njuga yemakasa achitaura nyambo dzakasviba uye oti chikamu chebhaibheri chakanaka zvimwe zvikamu hazvina anogona kuparidza evhangeri uye achiramba chikamu chebhaibheri achingori mutadzi haasati anaswa zvino asi ukapupura pachena kuti mwari ndimwari mumwe chete uye upenyu hwako hwakaiswa mumaoko ake kuzova ishe ndiri ivhu ndimi muumbi zvino wokumbira zvaunoda kutenda hakumbotsigiduki kunomira ipapo nyange hazvo zvimhinga mupinyi zvingaita sekudonha kubva kurudyi nekuruboshwe asi kutenda ikoko hakuna kumbotsigiduka nekuti une chokwadi kuti iye ndimwari uye kana ari mwari anochengeta vimbiso yake haagoni kuita vimbiso oityora kana ari mwari anofanira kuchengeta vimbiso yake ndinoda izvozvo anofanira kugara nayo jobho akapira zvibayiro zvake akaita zvese aiziva kuti akanga akarurama zvino hepano panouya nhengo dzechechi vamwe vekuchechi dzemamwe masangano vakati jobho chitongoreurura hako kuti uri mutadzi nekuti mwari haangatongokuregi uchirangwa seizvi kunze kwokunge waiva mutadzi asi jobho akati ndakareurura ndaisa chibayiro chinopiswa pamberi pamwari uye handisi mutadzi aiziva paakange akamira zvadaro zvinhu zvese zvakaenderera zvichingoenderera nokuenderera nokuenderera nekukwanisa kwese kwazvaiva nako zvichiedza kuisa jobho pamwe nekuunza jobho panzvimbo yekuti aizoramba mwari nekuramba chibayiro chiya chinopiswa paminiti iyo yaunotora matanho pane chero chaunenge wapupura zvinoratidza utera hwako kupokana kwako kuna mwari unokumbira mwari chero chinhu wofamba uchizvipokana zvino uri mupokani kwete mutendi jobho aiziva paaive amire uye akamira akasimba panheyo iyoyo hazvishamise sei peroneti akati munguva yake yekufa pana kristu dombo rakasimba ndimire pasi pamwe pese ivhu rinonyudza padombo rakasimba iroro rekupupura kwajobho kunyange mudzimai wake anodikanwa akafamba achibuda apo utano hwake hwakanga hwaenda nemamota akazara paari uye akazvipara ndokutuka zuva raakabarwa akati dai zuva rikasambopenya dai mwedzi wagara pasi pausiku mudzimai wake akati jobho wakasuwa kwazvo wadii kungotuka mwari wofa iye akati unotaura sevakadzi mapenzi aiva nechokwadi kuti paiva namwari uye akanga aita zvaidikanwa ndiri kunzwa kuva munamati aiziva kuti ainge aita zvinodikanwa namwari uye ndizvo zvatokwana mwari vaiedza kutenda kwake achaedza kwako achaedza kwangu asi kana taita zvaanoda tendeukai mumwe nemumwe wenyu mubhabhatidzwe muzita rajesu kristu kuti mugoregererwa zvivi zvenyu uye muchagamuchira chipo chemweya mutsvene
ndiyo vimbiso yake. Chero upi pakati penyu anorwara, danai vakuru vechechi ngava vazodze nemafuta. Munamata, munamata wokutenda uchapodza varwere uye Mwari uchavasimudza. Ndizvo zvatokwana. Reururai mhosho dzenyu mumwe kune mumwe uye mugonamatirana. Waiita zvinodikanwa naMwari. Zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Muzita rangu vachadzinga madhimoni, vachataura nerurimi rutsva. Kana vakabata nyoka, kana kunwa zvinouraya, hazvingavakuvadze. Kana vakaisa maoko avo pane vanorwara, vachanaya. Ndizvo zvatokwana. Iva nechokwadi naMwari. Iva nechokwadi kuti mumwoyo mako, kuti unotenda kuti izvo ishoko raMwari. Jobho aiva akadaro. Mudzimai wake akati, se usingamutuke wofa, handiti uri kungowedzera kurwara nguva dzese. Satani anodisa sei kukandira izvozvo kwauri. Handiti hausinani pane zvawanga uri pawakazodzwa. Hausinani pane zvawanga uri apa vaparidzi vakakunamatira. Vaparidzi ivavo havana kunaka pakutanga. Hazvina basa nemuparidzi iyeye. Kutenda kwako muna Mwari mupenyu ndiko kwakakosha. Kwete zviri muparidzi, ndeizvo zviri Mwari. Muparidzi haana kumbobvira aita vimbiso yacho. Mwari ndiye akaita vimbiso yacho. Hazvisi kumuparidzi, zviri kuna Mwari. Uye nekutenda kwako kuti utende kuti izvozvo ndiMwari. Saka iva nechokwadi naMwari. Iva nechokwadi kuti ndiMwari uye kuti ishoko raMwari. Uye Mwari ari mushoko rake. Zvino Jobho akati, unotaura semukadzi benzi. Akati, Ishe wakandipa uye Ishe wakatora, zita rashe ngariropafadzwe. Aiva nechokwadi kuti kwaiva naMwari. Uye paakaburitsa izvozvo mumuromo wake, mitinimira yakatanga kurira uye mheni yakatanga kuvaima. Mwari vakasvika panzvimbo. Zvinogara zvichimudana panzvimbo. Akagara anyerere kwenguva refu. Ndizvo zvavari kuita. Tarisai boka iri revanhu vemuAmerica vakananga Gehena. Vanyengeri vanoenda kuchechi. Handina kushatirwa. Asi chivi chinogumbutsa ani zvake akarurama kuna Mwari. Kwete kugumbukira nyika, kwete kugumbukira vanhu. Asi ndakagumbukira diabolosi akakonzeresa kuti zvinhu izvi zvipofomadze vanhu. Vafundisi nevaparidzi vakapofomara. Vachiregerwa vachienderera nekamwe kadzidzo kebhaibheri kakagadzirwa nevanhu. Unofanira kubarwa patsva. Uye Mwari anochengeta shoko rake. Uchimuona achivababadzira. Zviri nani uva nechokwadi kuti pana Mwari. Vaine mufananidzo wokunamata, asi vachiramba simba racho. Mudzimai mudiki anonzwisa urombo uyu aiziva kuti aiva Mwari. Apo dengu raiderera nokuderera nokuderera nokuderera. Mamiriro ezvinhu akawedzera nekuipa nguva dzose. Asi Mwari vaizvirega zvichienda nenzira iyoyo. Anongoda kuzviita. Anoda kuisa kutenda kwako pakuedzwa, kuona kuti unodavira sei kwazviri. Urega uchizodzwa uye onamatirwa. Zvadaro oita kuti zviwedzere kuipa. Akati, naye Satani mwise pakuedzwa. Ndinoziva kuti anonditenda. Mwari ngavaropafadzwe narini. Ini zvangu. Mwise pakuedzwa zvino. Ndinoziva kuti akatora shoko rangu pazviri. Anogona kudaro pamusoro pako here? Akadaro pamusoro paJobho. Akati, ita chere chaunoda kwaari, asi usatora upenyu hwake, nekuti ndinoziva kuti anondida. Andigadzirira chibari chinopiswa. Aita zvinodikanwa. Aita zvandakamuudza kuti aite, uye anozvitenda. Zvinomuumburudze pamarasha kana uchida. Akamutorera zvese zvaaiva nazvo. Mwari akazvipeta ruviri paakazvidzoreredza kwaari. Chokwadi, achadaro. Anoisa kutenda kwedu pakuedzwa, kuti aone kana tichinyatsotenda kuti iye ndiMwari. Mudzimai mudiki uya pasina kupokana akati, ndakanamata, ndikanamata. Ndinoziva kuti ndiri muhedheni asina kufanira. Rangarirai, Jesu akataura nezvake muBhaibheri akati, kwaisava nechirikadzi zhinji here mumazuva aEria, asi iye wakatumirwa kune imwe chete uye aiva muhedheni. Iye akati, ndinonamata. Zvichida mudzimai paakaona kakeke aka kekupedzisira, rufu rwakanga rwatopfuura pamusuo uye rwapinda pamukova. Chimedu chimwe chete zvakare pakati pavo, zvino iye nemwanakomana wake vaizofa. Ndiri kumuona achinamata usiku hwese, mhepo dzinopisa dzichivhuvhuta, ivhu riine nyota, vanhu vachichema nekuungudza mudzinzira. Mudzimai akafamba achitenderera nemumba, akatarisa mwanakomana wake mudiki. Akatarisa tuhembe twake twekurarisa twaiva twapera, tsoka dzake dzichibudikira.
mudzimai akazvitarisa maoko ake akaunyana akafamba achikwidza nebudzika asi akati ndinoziva kuti iye ndimwari ndareurura zvese zvangu ndakaita zvese zvaaida ndiri kukumbirira upenyu hwedu kuti awane mbiri mwari akamuona vamwe vavo vese vakanga vachibuda uye vachinova nemutambo mukuru werumvesano kumwewo vachizvinakisa vaiva nemutambo wechimanje-manje wepaterevhizheni kana chakadaro vachienderera nenyika asi mudzimai uyu aiva ari ega namwari zuva rakabuda iye akati mudiki uyu aiva achemera chekudya usiku hwese ndichagoitei nechanza chimwe cheupfu munoziva upfu ihwohwo waiva kristu chero mudzidzi upi zvake webhaibheri anoziva kuti kristu ndiye aiva chipiriso cheupfu uye upfu hwechipiriso ihwohwo waifanira kukuyiwa nehuyo yakasanangurwa zvakare kusvikira yatsetsa chidimbu chese chechibage zvakafanana nekuti jesu kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingapere uye mutendi wese anozvitenda nekuzorora pazviri hareruya munogona kuva nechinamato chenyu chakare chakatondora chakadzikama chamunoda kwandiri ndinotenda kuti kristu ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingapere ndinozvimiririra munyika yevasingatendi muna mwari ndinongoramba ndichitenda kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi idzo huyo dzinotsetsa chidimbu chega chega zvakafanana nekuti iye mumwe chete ndiye mwari mumwe chete waiva kareko ndiye iye zvino mangwanani ano achagara akangodaro ndizvo zvaireva upfu zvino mafuta anoiva mweya sekuziva kwatinoita maererano naezekieri 4 nezvakadaro ndosaka tichizodza nemafuta iwo mweya chii samutsvene johani 4 baba vanotsvaka avo vakadaro kuvanamata mumweya nemuzvokwadi jesu aiva chokwadi ndiye aiva upfu hwechipiriso uye mafuta aya aiva mweya uye mweya wakasanganiswa nechokwadi zvinofanira kuburitsa chimwe chinhu zvise pamwe chete zvinogadzira keke kutenda kwako kuripi kana shoko ramwari richiparidzwa muunyoro hwaro asizve musimba raro kuti jesu kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi uye shoko runoenda kuupfu iwe une mafuta ekusanganisa naro unogona kuva unokwana muchanza kana muchipunu asi chero zvazviri ndezvemazviro kwazvo zvino wagadzirirwei wagadzirirwa muchinjikwa wagadzirirwa kuzvipirisa ndizvo zvaunofanira kuita kana shoko raparidzwa uye iwe uine mweya uye zvosanganiswa pamwe chete kuzvipira kuramba kurwadza kwese kuramba urwere hwese kuramba zvese zvinopesana neshoko ramwari womira pazviri chiremba anoti zvakati zvikanti kana zvakadaro hazvina zvazvinomboshandura kana nepadiki iwe mira pauri nekuti mwari akataura kudaro hupfu hwauya iwe une mafuta wazvisanganisa pamwe chete zvino ndinonzwa izwi zuva richangobva mukubuda inzwi rinotaura rikati enda kunze muchivanze unotora tsotso mbiri macherechedza gwaro rinoti tsotso mbiri muchinjikwa mudzimai ane upfu nemafuta asi achadanwa kuti azobata basa zvino anoshanda nazvo chero zvauinazvo upfu kana mafuta aunoda asi unofanira kushanda kuzvipira tsotso mbiri munguva dzakare havana kumbowana nzira iri nani yekusika moto paunotora tsotso woichinjika patsotso woitungidza pakati payo wosaidzira kumapeto kwese kuri kuiri vechiindia vanovesa moto wavo ndakambovesa kakawanda usiku hwese unongotora danda sezvizvi uye rimwe sezvozvo zvinoramba uchisundira mumoto parinenge richibvira muti uya waiva muchinjikwa tsotso mbiri bhaibheri rakadaro izwi rakati enda nemuchivanze unotora zvimiti zviviri panguva imwe cheteyo pamusoro pegomo paiva neizwi rakatinira zasi kumuprofita uye rikati enda kuguta ndarayira ini zvangu vose vari vaviri vakateerera chimwe chinhu chinofanira kuitika vese vari vaviri vari kuteerera kana muparidzi akaparidza shoko uye munhu anorigamuchira oritenda oita chinhu pamusoro paro chimwe chinhu chinofanira kuitika kana uri mutadzi uchatofanirwa kuponeswa kana uchirwara uchatofanirwa kupora nekuti mwari akazvivimbisa kana tiine chokwadi namwari sechokwadi chekuti iye ndimwari anofanira kuchengeta shoko rake
chokwadi. Zvino rayiro yaiti, enda kuguta, nekuti ndarayira shirikadzi, chiratidzo chakabhedhenuka pamberi pemuprofita. Hepano anouya achifamba, hazivi kwaari kuenda, hazvina musiyano, ari kungoteerera. Mudzimai haasi kuziva kune tsotso, asi pane tsotso mbiri muchivanze pane imwe nzvimbo. Anotanga kuenda, anobuda kunze muchivanze, anotarisa tarisa. Oh, kuri kupisa zvakadini. Kuungudza kwaibva muguta, nevafambi veusiku vaiuyamo, vachiita chipata-pata, vachinwa waini dzavo, nezvakadaro. Mudzimai anotarisa zasi kwenzira, hapana chaanoona, anowana tsotso imwe chete, chikamu chemuchinjikwa, kuzvipira, anowana chimwe chidimbu, tsotso. Uye paakanonga tsotso yepiri, oh, kwaibva kwakasuwa zvakadini. Rufu rugere pamukova. Iye nemwanakomana wake vaifanira kudya kachimedu kadiki kekeke vofa. Ndizvo zvaiva zvese. Uye dzimwe nguva pakati chaipo pekusuwa ndipo patinonzwa inzwi. Paakanonga tsotso iya yepiri ava kudzokera, pakava neinzwi rakauya nepamusoro pemusiwo rikati, ndiunzirewo mvura shoma mumukombe. Mudzimai akatendeuka kuti atarise, aine tsotso mbiri dziya muruoko rwake, aine hufu nemafuta zvakasanganiswa, zvakagadzirirwa. Akati, akanga azvigadzira, azvisanganisa pamwe chete. Ndizvo zvinova shoko nemweya, zvinofanira kusanganiswa. Zviise pamuchinjikwa wekuzvipira, kuramba zvese zvinopesa nezvawakumbira. Ndizvozvo, ndazvisanganisa, zvinondave kuenda kunotora tsotso dziya, zvino inzwi riya rakati, ndiunzirewo mvura shoma yekunwa mumukombe. Mudzimai anotarisa, oona murume amire akazendamira pamusuo, ane matama akati papata, azere ndebvu, ane mhanza, achitarisa nepamusiwo, aine chidimbu chakasakara chedehwe rehwai, chakamuputira, aitaridzika semurume kwai ane mwoyo munyoro. Mudzimai ndokuti, ndichagoverana mvura yangu naye, mvura dzeupenyu, wakagadzirira kuipa kuna ani zvake, kuudza chero munhu kuti uende kupi zvako. Ndipei kanguva changamire, mudzimai anotanga kudzokera, aine zvimiti muruoko rwake, zvino inzwi rakatindira zvakare. Haungagova mvura yako bedzi, asi ndiunzire chimedu chidiki chechingwa muruoko rwako, chingwa cheupenyu, mvura yeupenyu. Zvaiva zveupenyu here? Mudzimai aizofa munguva pfupi seavo vakaparara. Ndiunzire mvura yako nechingwa chako. Tinoonei pano? Tinogona kuwana chidzidzo chipi? Tsvaga kutanga umambo hwaMwari nekururama kwake kwese, zvimwe zvinhu zvichawedzerwa. Ndiunzire mvura shoma nechimedu chechingwa. Zvadaro, mudzimai anotendeuka, akaundunda. Ndinogona kumunzwa achiti, changamire, zvakada kuita sezvizvi. Makasiyana nevarume vandakamboona, nevarume vandinonzwa vachitaura, munoita semune chokwadi nezvamuri kutaura. Asi ndine hupfu hunokwana muchanza bedzi nechipunu chemafuta. Ndazvigadzira uye ndichazvibika netsotso mbiri idzi, uye ndichazvidya ini nemwanakomana wangu tofa. Ndizvo zvega zvandinazvo. Tevere tinonzwei zvadaro, asi ndiunzire kakeke aka kutanga. Mwari kutanga, hazvina basa kuti mumwe munhu anoti kudini, chero chinhu chipi, chero umboo hupi, kusuwisa kwazvo, chere zvachingava, tora Mwari kutanga, shoko rake kutanga. Chiremba akati, handigone kupora, asi shoko rake kutanga. Ndakanyanyisa kuva mutadzi, ndiri chipfeve, ndiri wenjuga nemakasa, ndiri chidhakwa. Shoko raMwari kutanga. Kunyange zvivi zvako zvakatotsvuka, zvichava zvakachena semazaya echando, kutsvuka seruvara rweropa, zvichazochena semakushi emakwai. Kutanga, Mwari. Enda unondiunzira kakeke kutanga. Zvese zvaunazvo, zviunze kwandiri. Ungada here kuzviisa mumaoko ake? Upenyu hwangu, zvese zvandiri, ndine makore 50. Ungada here William Branham, kupira kwandiri? Mungada here, imi vana vadiki, kupira upenyu hwenyu kwandiri? Mungada here, munogona kuzviita here? Varwere, munogona kuvimba neni here? Ndisei pekutanga. Ndiunzire chimedu chechingwa muruoko rwako, undiwanire tumvura tushomanani. Mudzimai akamutarisa, pane chakamuudza kuti murume uyu aiziva zvaitaura pamusoro pazvo. Mwari anoziva makwai ake, amene. Makwai angu anoziva inzwi rangu. Anoziva kuti igwaro here kana kwete, kuti ndizvo here kana kwete.
mudzimai anotendeuka mukuteerera ndizvo zvaunofanira kuita uye paakatendeuka kuti ateerere zvaakaudzwa nemuprofita kuti aite zvadaro pakauya kutinhira kubva kudenga kunotarisirwa nemunhu wese kuti anzwe nokuti kwakauya kutinhira kubva muinzwi remuprofita uko mutadzi wese nemunhu wese anorwara anosvibira kunzwa zvanzi najehovha tinoda sei kurinzwa kuti vanhu vaigara sei munzira yepamba pangu voti uyai kumukova uyu mwanasikana wangu ari mune zvakadai mucheche wangu ini akaderera ingotaurai shoko unogona kuritaura sei risati rava mumuromo wako unenge uchiritaura pachako asi vanoshuva kunzwa iyo zvanzi najehovha heyo yakauya napafenzi nekuti aiteerera zvino rusuwo rwakapamurwa zvanzi najehovha dengu haringaperi kunyange chinyu hachingapwi kusvikira zuva iro ishe mwari vatumira mvura inonaya panyika kunyaradzwa kwakadini mudzimai akagadzira keke akariipa kumuprofita ndokudzokera akanogadzira rimwe rake nemwanakomana wake uye vakadya vakanwa nepakuru panyika zvakabva kupi zvakasvika sei ipapo kubudikidza nesainzi ndiudze kuti upfu hwacho hwakabvepi mafuta iwayo akabvepi akapinda sei muchinyu ichocho mudzimai akanga achikokotedza mangwanani ega ega aikokotedza dengu reupfu mangwanani ega ega uye hwainge hwapera asi paaidzokera kunotora humwe hwaivamo hwaibva kupi tora mwari pashoko rake iva nechokwadi namwari ndiye musiki unogona kunge warasikirwa neutano hwako unogona kunge warasikirwa neyanano yako mutore pashoko rake iva nechokwadi kuti iye ndimwari nguva dzekusuwa dziri kuratidzika zvino dzinogona kusaratidzika kusuwa ukangotora shoko rake wova nechokwadi kuti iye ndimwari kugermany imwe nguva ndakaona mufananidzo uye wakagara mandiri nguva dzese mupendi wechigermani ndiye akapenda iwo mufananidzo uwu unonzi nyika yegore uye paunouona nechekure kusuwa kwakaipisisa kwausakamboona makore akangoungana pamwe chete kana uchizvitarisa nechekure asi kana wanyatsosvika pedyo nawo unoshanduka mapapiro engirozi anenge achirovanisana pamwe chete nekuimba mahareruya kunashe saka ndozviri kusuwa dzimwe nguva kana ukautarisa nechekure unoratidzika kusuwa nekusvipa asi tora mwari pashoko rake uye nechokwadi kuti iye ndimwari uye swedera pedyo nawo uchaona kuti angori mapapiro engirozi ari kurovana neimwe nzira mudzimai aiva sezvaiva abrahama akadanwa kuti ape zvese zvaiva nazvo ozviisa paaritari yekupirisa pamwe iwe wakadanwa zvakadaro mangwanani ano siya nzira dzako siya kusatenda kwako siya zvese zvaunazvo uye zvadaro tora mafuta neshoko wozvisanganisa pamwe chete wozviisa paaritari yekuzvipira uchaona kuti zvichadana mwari panzvimbo chokwadi sekumira kwandakaita papurupiti ino funga nezvazvo patiri kunamata une chikumbiro here nhasi une chaunoda asi usingagone kuchiwana nezvinobatika here mari yakaderera zvekuti haugone kubhadhara rendi here vana vanoda bhutsu itsva here uye iwe hauna mari yekudzitenga dengu rapera here kumba kwako uye chinyu chapwa haugone kutenga chikafu chezvipfuwo uye pane chakatsveyama rangarira iye akaita vimbiso unorwara here uye chiremba anoti unoda kuvhiyiwa hauna mari yekuzviita une zvaunoda uri mutadzi here chaunodisa chikuru here zvekuziva kuti mwari akakudana nhasi unenge wakarasika uri munhu akadzokera kumashure ari kutiza mwari here uye unoziva kuti uri nhengo yeimwe chechi asi unoziva kuti hauna kururama hana yako iwe inokuudza maererano neshoko kuti hauna kururama uye une chikumbiro usarega manzwi aya achiwira pavhu rine minzwa kana pamatombo kana pamwoyo yedombo dai akawira pavhu rakanaka rakaorera kana uchirwara uye iwe chiremba ati haugone kupora uye iwe wovimbisa mwari kuti uchamushumira mazuva ese eupenyu hwako uye une chokwadi kuti iye ndimwari uya usangane nezvaanoda kana uine chaunoda ungatange here wasimudza ruoko rwako kuna mwari kuti une chinhu chaunoda mwari akuropafadzei ngatinamatei o ishe nechokwadi sekumira kwandakaita papurupiti ino mangwanani ano ndinoziva kuti hapangavi neruoko rumwe pakati peaya rwasimuka imi musina kuzviziva nekuti ndimi mwari makati matimba mazhinji atengeswe nemakobiri mairi here ko iwe unopfuura dimba zvakadini maona zvakadini maoko evanhu ava vanofa avo vakafirwa nemwanakomana wenyu maona zvingadarika zvakadini maoko avo kudarika zvamungaita dimba dairaiwa mangwanani ano ndinofungidzira kuti matimba gumi nemaviri haangambotengeswe nekobiri mangwanani ano nekuti hapana anoada uye pane dambudziko rekumafushira asi muchiziva rimwe nerimwe ravo munoziva munhenga wese uri pamutumbi waro munoziva vhudzi rese riri pamusoro wedu o ishe pindurai munamato ngavave nechokwadi mangwanani ano chekuti muri mwari uye iwo mweya wenyu dai kusapenya nekukwezva kwechinamato chechimanje-manje kwadonha kubva pavari uye vachiti oh ndiri wechechi yakati mwari dai izvozvo zvadzimwa kubva mupfungwa dzavo iko zvino munguva imwe chete ino dai vawana rumbonera rweupenyu usingaperi uye zvadaro vachatsvaga nekuva nenzara yavo kuziva zviri mwari uye vaine chokwadi kuti ndiye anochengeta shoko rake kumutadzi dai vatendeuka nekukurumidza vagadzirire rubhabhatidzo muzita rajesu kristu uye makavimbisa kuti maizovapa mweya mutsvene makazvitaura ishe munochengeta vimbiso yenyu pane akadzokera kumashure ane chokwadi kuti muri mwari uye vakarasika dai vadzoka nhasi nekuti makati kunyangwe zvivi zvenyu zvakaita semucheka mutsvuku zvichachena sechando zvakatsvuka semucheka mutsvuku zvichachena semakushe ewai uye kana paine avo vanorwara dai vakacherechedza kuti muri mwari munochengeta shoko renyu munofanira kuchengeta shoko renyu pavanozvigadzirira nemafuta avo mweya uri mavari uri kupupura kuti vanotenda uye zvadarowo zvakare neshoko chingwa cheupenyu chapiwa kristu chakuyirwa kwavari mutestamendi yakare uye nemutestamendi itsva kuratidza kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi dai vasanganisa shoko iroro nemafuta mweya wavainawo zvadaro vosimuka netsoka dzavo paaritari vachiti izvi ndizvo zvese zvandinazvo ishe ndinozviunza o muchazviwanza sei zvichadana sei mwari wenhoroondo panzvimbo zvichaita kuti jehovha amuke sei nemwoyo uchitubwida kuti ndine mwana achanditeerera ndakamupfuudza nemumuedzo uye azviratidza kuti anondida uye anonditenda ane chokwadi kuti ndiri nekuti zvinorehwa zvichinzi uyo anouya kuna mwari anofanira kutenda kuti ndiye uye mupi wemubayiro kune avo vanomutsvaka neushingi zvitenderei panguva ino patiri kuzvikumikidza kwamuri uye zvino takakotamisa misoro yedu uye avo vane chero chavanoda mungasimuka netsoka dzenyu vanoda kuisa panzvimbo zvino kana usina chokwadi kuti iye ndimwari kana uine chokwadi kuti iye ndimwari ari kuzochengeta vimbiso yake ruponeso kupodzwa chero zvachiri kana uine chokwadi kuti iye ndimwari simuka netsoka dzako kana uine mumwe munhu waunoda kunamatira simuka netsoka dzako kana uine chokwadi kuti iye ndimwari zivisa chikumbiro chako muungano dzevatsvene uri kuzviita pauri kusimuka nedzako ndine chokwadi kuti iye ndimwari ndinotenda kuti anochengeta shoko rake uye ndine chokwadi chekuti chikumbiro changu ndichachiisa pasi peropa iye zvino. Ukadaro, siya chivi chese, chivi chese kusatenda. Unogona kuva nhengo yechechi, asi ndinoreva chivi kusatenda kwako. Uri kukupira sechipiriso, uri kuzokupirisa, uri kuuya kumuchinjikwa, uri kuzopirisa zvino kusatenda kwako kwese. Uye wokupira kwaari. Woziva kuti ndiye, uye une chokwadi kuti ari kuzokupindura. Kana uri waizvozvo, simudza ruoko rwako, gara wakadaro.
Lord, thou God.
Ishe, muri Mwari. Heano mafuta avo nechibage chavo, zvakasanganiswa pamwe chete. Vari kuzviunza kumuchinjikwa. Uko moto wa Mwari uchawira mumwoyo yavo. Kana vachinyatso zvirevesa, vopisa chipiriso ichocho, muchauya panzvimbo, kuzosimudza mvura yemudehwe, muchiuya kubva kudenga mungoro yemoto, muchazunguza matenga ese nenyika, kuzovapa mubayiro. Havamire vaine maoko avo mudenga, kuratidza kuti vanotenda, uye vazvipa, nechikumbiro chese chavainacho, paaritari yenyu chaipo. Oh, Mwari wedenga nenyika. Mutongi wedenga nenyika. Zvokwadi mutongi wedenga nenyika achaita zvakarurama. Chokwadi achachengeta shoko rake. Imi munoziva moyo yavarume, moyo yevakadzi, moyo yevanhu ava. Ishe Mwari, ndinoisa maoko angu mudenga nekuti ndinoziva kuti ndine kushandurwa kweshumiro zvino. Uye ndinotenda kuti muripo. Ndaka kuonai mumire uko mushongwe yemoto. Ndakaona imi muchinzvera zvakavanzika mumwoyo yevanhu. Hapana nguva imwe chete yamakakundika, makazvivimbisa pamakazviita uko, mhiri kwemigwagwa ukuno, pamakatanga kushanda kuita zvinhu izvi. Uye makandichengetedza, kutenderera nyika, nekutenderera nekutenderera. Ndine chokwadi kuti muri Mwari, ndine chokwadi nazvo. Ndinozvipira nevanhu ava, nechipiriso chezvese zvandinazvo Ishe, kwamuri, kuitira basa reshumiro. Ndiri kutanga patsva Ishe, kufamba ndichitenderera nyika. Ndibatsirei, Mwari. Kana ndakakupoka naye panguva ipi zvayo, ndiregerereiwo zvivi zvangu. Ndiregerereiwo kusatenda kwangu. Ndinoziva kuti muripo, nemupi wemubayiro, wevanokutsvagai. Zvimwe chete, ndinoreurura zvivi zvevanhu vangu. Mangwanani ano, utera wavo, nekupokana kwavo, pavakamira nemaoko avo ari mudenga, ndinoreurura zvivi zvavo, Ishe, neutera hwedu hwese. Tumirai Mweya Mutsvene pamusoro pedu, nechisimbiso chebvumiro yenyu, kuti muri Mwari, uye muri pano zvino, kuti gamuchira, nekuti tora mumaoko enyu, uye kuti dzikinura, kuna zvose zvatakarasikirwa nazvo. Kana uri utano wedu, dai wadzoreredzwa kakapetwa kazana. Kana ari munhu wedu wemukati, dai adzoka kwatiri sechinhu chiri kudombera chichipenya, akazadzwa nemweya mutsvene, kuzopirwa pamberi paMwari. Kana kuri kusatenda, dai kwadzoka kwatiri zvakare Ishe, kuine kutenda, kunofambisa makomo. Zvitenderei Ishe, tinotenda kuti muri kufamba, Mweya Mutsvene uchitekeshera, nemuchivakwa chino, pamusoro pevanhu ava, uye nemumwoyo yavo, kuvafambisa, kuti vagamuchire Mwari mupenyu. Izvi tinoita, muzita raJesu Kristu. Kutenda kwangu, kunota. Risa kwamuri imi Guayana reka vari muponesi mare. Zino ndinzwi pa ndiri kunamata ve. Sirai, jive, zango, jose, kure, musa, bofa, maka, rega, dichi, tetereka, kuva paruti virwenyu. Unorewe kuponesa here unozvigamuchira here simudza ruoko rwako kuti ndinozvigamuchira zvino ndinotenda apo pandinofamba mudekidza reupenyu rine rima uye kushungupadzika kuchinde komba ivai imi mutungamiriri wangu itai rima rive zuva pukutai marwadzo nekutya zviende kure musa mbofa magarega ndichitetereka kubva paruteve rwenyu ngatikotamisei misoro yedu mushure memharidzo iyi yakasimba ine ukasha kwazvo inovirima yaunzwa nenzira ine ukasha asi ichokwadi uye ukatenda wakazvininipisa pane zvawakumbira kuti unogamuchira usambotendera chero chinhu chikusundire kubva panzira iyoyo yakananga mirapo chaipo zvisinei kuti ndaiparidza zvakadini chero zvandaita kana chero munhu zvaaita hapana zvainokubatsira kusvikira wazvigamuchira sechinhu chako iwe pache zvako kana uchizvitenda izvozvo nemwoyo wako wese zvese zvawashuvira kana wareurura zvivi zvako mwari akuregerera chirega kupokana zvakare kana uri munhu akadzokera kumashure wadzorwa zvakare mangwanani ano kana uchida mweya mutsvene zvinochibhabhatidzwa nemuzita rajesu kristu kuitira kuregererwa kwezvivi zvako iroro ishoko ramwari haarishandurire chechi ipi sangano ripi kana munhu upi zvake rinofanira kuva nenzira iyoyo tinofanira kuita zvaanoda kwete zvinodiwa nechechi zvaanoda ndizvo zvatinofanira kuita iye akati munamati wekutenda uchaponesa varwere kana uchirwara ndakunamatira munamati wekutenda waunamata mumwoyo mako uye zvitende zvigamuchire mira zvakasimba pauri zvinofanira kuva nenzira iyoyo hapana chinogona kuzvitora zvisinei kuti zvinoratidzika kusuwa zvakadini unoti zvakanaka zvingaita sekuti ndichiri kurwara izvozvo hazvimbo angori mapapiro engirozi akaiswa pamwe chete ndizvo zvega ndimwari muchimiro cheropafadzo zvinoratidzika kuundundika kwauri swedera pedyo nawo utarise zvakare woona kana asiri mwari akamirapo achichengeta shoko rake zvino tiine misoro yedu yakakotamiswa ndichadzosera shumiri kuna Hama Neville mufundisi wedu.